Kuetare vatatu ava, amaija kwelin sande, vati vanoda kuti dare constitutional court, iro rakatombotura mutongo wekuti vana vari pasi pemakore gumi nemasere havafanirwi kuroorwa, risunde nhengo dzeparamende kuti dzigadzirise mitemo yakadai seMarriages Act neCustomary Marriages Act inova inobvumidza kuti vana vari pasi pemakore aya vanogona kuitwa zvepabonde navo.
Constitutional court yakatonga kare kuti vana vari pasi pemakore 18 years havakwanisi kunge vachiroora kana kuroorwa, asi nazvino Parliament haisati yagadzira mutemo unoita kuti tibvise mitemo iyaya yana Marriage Act, Customary Marriages Act, inotaura kuti vana vari pasi pe-16 years vanogona kuroorwa. Saka tiri kuenda zvakare kuconstitutional court kunotaura kuti tarirai muone vanhu vaya vamakati mutemo uyu hausaiite ngaubviswe, havasati vabvisa mutemo iwoyo.
Muzare Masarira vati chinangwa chavo nevamwe vavo ndechekuti mitemo yenyika ivandudzwe kuti isabvumidze kuti vana vari pasi pemakore gumi nemasere varorwe kana kuwanikwa vachimanikidzwa kuita zvepabonde. Muzare Masarira vati vanoda kuti mitemo iyi idzivirire vana kunyange vezvemachechi avo vanobvumirana nekuti vana vasati vabvezera vaende pabonde.
Tinowanika mumapoka emachechi achienda kunopikisana nezvakanyorwa mubumbiro remutemo. Zvakakosha kuti zvizvarwa zvemuno muZimbabwe zvizive kodzero dzemutemo kuti mwana ari pasi pemakore 18 haafanirwe kuroorwa kana kuroora zvinenge zviri pasi pemutemo wenyika ino yeZimbabwe.
Mukuru wekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi, amai Virginia Muwanigwa, vaudza Studio 7 kuti komishini yavo inoona sekuti kuroodzwa kwevana vasati vabvezera kana kumanikidzwa kuita bonde kunogona kugadziriswa kana mitemo inochengetedza vana yasimbiswa.
Nyaya yedambudziko rekuroodzwa kwevana vadi kana kupa pabonde kwevana vadi kunogona kuregedzwa kana tichinge tatora mitemo yakasimba inotaura kuti munhu wese ane makore gumi nemasere mwana mudiki endi haafaniri kunge achiwanikwa ari muwanano kana kuti achisikwa naye achiendwa naye pabonde. Saka mutemo zveshuwa inofanira kugadziriswa.
Muzvare Masarira vaenda kudare vakabatana namuzvare Precious Musarurwa pamwe navamunyaradzi midzi. Danho iri rinouya mushure mekutsviriridza kwenyaya Ana Machaya, uyo anonzi akaroorwa ari mudiki akazoshaya ave nemakore gumi nemashanu achisununguka achibatsirwa nana Nyamukuta vekereke kwaMarange kumanikaland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.